Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 4, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change runoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU PF vanoti zviri kutaurwa neCCC ndezvemugotsi matsuro. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi rikati harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Bato iri raratidza kusafara nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission uye mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato iri vari kanzura muHarare vaIan Makone.
VOVZEC vakati bato rega rega rino riri kugunun'una nemashandiro avo ngavanyore pasi. Saka takavanyorera tichisetsenura zvese zvakashata kubvira panyaya dzevoter registration, urongwa hwachona husina kutsarukana.
Semaonero enyu, chii chakakonzera dambudziko iri?
Nekuti vana vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wokuregista, zvichibva pakuti panga pasina kubatana pamwe chete neofisi yecommission ZEC neofisi ya registrar general kuitira kuti vana vanenge vawana zvitupa vobva varegistwa. Ipapa apa pakashata chaizvo. Chechipiri, tiri kuona kuti pane nguva yavaita yachona yevoter registration blitz muna February nemuna April, namba yevanhu vakakwanisa kurejesa yakati wandei. Kunze kwemwedzi miri iyoyoyo registration yese yakaderera zvachose, cause vana havana mari dzachona dzemabhazi dzekuti vaende kumadistrict centers kunoregista as voters. Zvimwe chetezvo nepanyaya dzezvitupa. Saka ndo nyaya guru guru yatasimbisa kuti veZEC ngavadzokerere blitz, zvakare vachiita voter education kuitira kuti vanhu vazive nguva iripo kuti vari kumatimu avo achasvika kumaareas kumapolling stations sarini. Tikagotsoropodza zvakare panyaya dzeviolence nezviri kuitwa kunhengo dzedu dzeCCC.
Mungapa muenzaniso?
Chitora nyaya yana Sikala na Honorable Sitole, ma MPs edu and 13 vakasungwa vekunyatsime. Zvinoratidza kuti izvo mapato haasi kubatwa zvakafanana nemapurisa zvakare nevatongi vedzimhosva. Tikagozotora nyaya yedelimitation yekuita maboundary emaconstituencies nemawards, tinoona kuti izvozvi pavakaita voter inspection yekuti munhu wese wese vachizoziva kuti vanhu vari pavoters row vangani polling station by polling station, ivo pachava veZEC vakatobvuma kuti zvikwanga kuine mamwe mazita akakanganiswa.
Uwandu hwacho hwanga wakamira sei?
Munhu mumwe chete pachidimbu pazana rega rega. Zvino kana vakaregista 5.8 million people. Era yakaita saye ye munhu mwe chete pazana roga roga. So around 58,000 people vane mazita avari voters roll. Asina kunyorwa zvakanaka kana kutonzvimbo dzaunofanirwa kunge vari. So izvozvo zvinozoita kuti kuite vanhu vazhinji vachatadza kuzovhota gore rinouya nekuti maparticulars avo haana kunyorwa zvakatsarukana.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato reTriple C vari Kanzura muHarare vaIan Makoni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo.
Zvinoshamisa uye zvinonyadzisa ende tinee tichifunga semusangano weZANU PF kuti vatinokukwidzana navo vabve zera munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvino kana ririro zera nemaonero nemaitiro amuri kufunga kana kuti nevamwe vanofunga kuti vangazotonga nyika inoiyi, bva nyika yacho inogona kumuka yatumidzwa rimwe zita kana kuti yatotengeserwa imwe nyika chaizvo mangwana. Ndinodaro nekuti vanhu kana vachisungwa munyika yeZimbabwe havasungwi zvichienderana nekuti vanobva kubato ripi. Ingawani vana Obadhaya Moyo vaisungwa, ingawani vana Chombo vanga vachisungwa. Makambobvunza here kuti vaChombo vari kusungirwa nekuti vabva kubato ripi? Nhasi Jobs kana wasungwa waita mhosva dzake naumwe wacho mpistole uyo, hamuzivi here kuti varume vaviri ava vane mbiri yekukonzeresa mhirizhonga yavakakonzeresa munyatsime?
Asikava Skala igweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vainge vapondwa.
Hongu takashayikirwa naMo Blessing Ali ende nhunzva tunzva yacho yakasungwa iri mumaoko mevapurisa inonzi Pius Jamba. Ndo yakauraya munhu nemhirizhonga naye akasungwa akaiswa mutirongo. Hapana kana right organization iri kuti Pius Jamba asungirwei. Asi tinoziva kuti nerimwe divi kuCrisis Coalition mutauri wayo vaObert Masaraure vanga vachisungirwa mhosva yokunzi vane chokuita nokuurawa kwakaitwa umwe munhu mugore ra2016 akasundidzirwa akadona muhotera yeJemerson muno muHarare. Mose neivo vose veopposition vanga vachiti vaMasaraure vasungirwei.
Asika vanopikisa hurumende vanoti mutemo uyu unotarisa kuti wabuda mbamani, vachiti vamwe veZANU PF vanoita vanopara mhosva kana kukurudzira mhirizhonga havasungwi.
Aiwa mutemo wekuZimbabwe ndimaenzanisi, hazvinoino kuti uri wekuZANU PF. Vamugwadi vano mukavanzwa vachikurudzira mhirizhonga kuti vanhu endai munopisa dzimba dzevanhu, dzimba idzodzo dzikatsva vamugwadi vanoenda mujere, vanosungwa nemapurisa.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvidza dare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutewedzeri wavaMasaraure muzvare Christine Kayumba.
Nhasi vaObert Masaraure vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita iyo 50,000 RTGS. VaMasaraure vanzi vanofanira kuripota kamwe musi wechishanu woga woga mushure memasvondo maviri. Isu sesangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatambira nomufaro danho ratorwa nedare kuti vaMasaraure vatongwe vachibva kumba. Tiri kuramba tichichema kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanomirira kodzero dzevashandi kupere. Sesangano ticharamba tichirwira kodzero dzevashandi kunyanya vadzidzisi. VaMasaraure vatambirawo nemufaro danho iri uye vari kupa kutenda zvikuru kumagweta edu anotimiririra. Vatapiwa muchine ripi uye vadhag kotati mukuvamiririra munyaya.
Mutevedzeri wavaMasaraure muzvare Christine Kayumba vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan zabatawo gweta ravaMasaraure vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi.
Dare High Court raona zvakakodzera kuti vaObert Masaraure vapiwe bail mushure mokunge Judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court ya Stanford Mambanje waka tadza basa pakunyima kwa wakaita wa masara ure beo panotongwa nyaya mutemo wavakadzidziswa neumbo hunenge hwaiswa pamberi pedare ndokufanira kubatsira mutunga mutongi kuti apepete nyaya woona kuti munhu anofanira kupiwa bheo here kana kuti anofanira kunyimwa
zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi
vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakaresva basa apo pavaka tora zvakanyohwa pa statement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini ko iwo ihwo umbowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei hune udzamu here kana kuti hahuna maturo kana hune udzamu zvino munhu anonyimwa bheo asi kana husina udzamu munhu anofanira kupiwa bheo sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yakatanga kushanda mugore ra2013
zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vatevedzere ndezvipi
saka vanzi vanofanira kubhadhara bheo re50,000 Zimbabwe dollars vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa vanofanirwa zvekugara paadhiresi iyo yavakapa kumapurisa vanofanirwazve kupota vachiinda kuHarare Central kuLaw and Order mavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa.
Gweta rava Obert Masaraure vano vanhenge vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kanzuro yeHarare yazivisa padandemutando rayo reTwitter kuti ichambomira kupa vanhu mvura kwemazuva maviri kutanga nezuro ichiti haina kukwanisa kuwana mumwe mushonga wekuchenesa mvura wealuminium sulfate uye nechlorine gas. Kanzuro yati iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nenguva yatara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Chinhu chinosuwisa uyezve chinhu chinoratidza kuti tiri kudzokera kumashure munyaya dzekuona kuti kodzero yemvura yazadziswa. Tinoona kuti chiitiko ichi chauya panguva iyo tasvika mumwedzi yekuti vanhu vazhinji mvura inenge yakushandiswa zvakanyanya.
Zvii zvamuri kunzwawo kubva kuvagari nezvedambudziko iri?
Nzvimbo zhinji muHarare netsvakurudzo dzataita nhasi uyezve nemashoko atiri kutambira kunharaunda dzakasiyana-siyana hakuna mvura. Ndingapemhenzaniso wenzvimbo dzinombobuda mvura zvakanyanyisa dzakafanana nedzivarasekwa, kuwadzana nedzimwe nzvimbo dziri kumufakose nedzimwe nzvimbo dziri kukambuzuma hakuna mvura. Vanhu vave kutoita bishi rekuenda muzvibhorani umo vari kuripiswa mari dzekutenga mvura zvakare vachitenga tingati mvura ma 20 liters emvura kubva kune avo vari muzvibhorani izvozvo.
Semaonerenyu, chii chiri kupa kuti paite dambudziko rakadai muguta guru renyika?
Zvimwe zvinhu zviri kuitika izvi tingati pachirungu vanoti zvinenge zviri man-made. Ndine chikonzero chekuti mukatarisa kuti dambudziko redu remvura chinhu chiri kunyatsokonzeresa kuti tive tinoita dambudziko remvura kunyanyanyanya munyaya yekutsvaga mishonga yekuchenesa mvura ndeyekuti dzimwe nguva tinoona isusu kuti kanzuro inotodira mvura ine tsvina ti murwizi runove runoenda kunana Lake Chivero. Saka mvura iyoyo inoita kuti mvura indozove kuchenesa kwemvura kuve kunoita kunge kuve nemutengo wepamusorosoro zvakanyanyisa.
Ko nyayawo yekurima nekuvakira mumatoro iri kukonzera dambudziko rakaita sei?
Pazwa kana kuti kubvongodzwa uyezve nekuvhiringidzwa kwematoro aya anochenesa mvura nderimwe dambudziko ratasangana naro seguta. Izvi zvatinenge tichitarisira kuti ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvive zvinogadziswa zvakare tingati ekanzuru inofanira kunge ichipiwa mare pachirungu dzinonzi devolution. Asi naizvozvo mukaona kuti nguva nenguva zvaramba zvichiita kuti gurukota anoona zvekutongwa kumatunhu, ndinono tinodecida kuti mari iyo inoshandiswei, ichatengwei uyezve ichatiswei. Mukatarisa zvakare kuti kanzuro yeguta reHarare yakave no tikati kupiwa chikamu chinenge chinosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuZimbabwe. Asi mukatarisa pari zvino mari yavakangopiwa chete inenge inosvika tingati pachirungu atinoti 73 million inongova iri mari shomanene zvakare. Saka zvinhu izvozvo zvinoita ndozvatinotarisira kuti isusu ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti tisvike patasvika apa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, kanzura Tinashe Kambarami vaimbenge vamiswa basa rekuva mutevedzeri wameya weUlawayo vachipomerwa mhosva yeuori uye vachinzi vainge vadzingwa kuva kanzura nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Muonzora vanzi nedare repamusorosoro reSupreme Court vadzokere pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeUlawayo yakamboramba kuti vakambarami vadzokere pabasa kanawo kubva kuMDCT. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vakambarami.
Dare radzosera pachigaro chandanga ndiri panguva yandanga ndabviswa pachigaro cheukansela necheudeputy mayor kuBulawayo. Sezvo muchizviziva kuti tangana nenguva nyaya dzangu dziri mumadare, takaenda kuSupreme Court ndikawina. Bviswa kwandanga ndakaitwa neHigh Court yaChief Justice Mabhikwa ndikazowina kuSupreme Court.
Ko chii changa chichipa kuti musadzokere pabasa iro dare rangarati mudzokere kubasa?
Saka pane zvainetsa zvaita kuti kuve nekusanzwisisana kuBulawayo City Council kwakakonzera kuti ndinge ndichizoenda kudare reHigh Court ndichinopiwa declarator yandazopiwa nhasi yekuti ndidzoserwe pachinzvimbo changu sezvo zvanga zvatotaurwa neSupreme Court. Saka ndo mabudira zvaita nhasi ndadzoserwa pachinzvimbo kansela wadri deputy mayor weCity of Bulawayo.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vaTinashe Kambarami vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pavarume vana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya, vatatu vavo vakadoma vatevedzeri vechidzimai vatatu kusanganisira vari kunzi vane mukana vakakura wekukunda musarudzo idzi vaRaila Odinga ava vakambova mutungamiri wehurumende. Izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yeKenya kuti pave nemadzimai akawanda zvakadai anokwikwidza ari vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vaimbova gurukota rezvemitemo amai Martha Karua ndiwo mutevedzeri wavaOdinga. Amai Justina Wamai vari kutevedzera mumwe ari kukwikwidza muzvinafundo George waJakoya, kuchitiwa amai Mutua vari kukwikwidza vachitevedzera vaDefti waIga. Sarudzo dziri kuitwa musi wa9 Nyamavhuvhu. Mauto emuChina anonzi ari kuita urongwa hwakasimba hwekuedza masimba ezvombo zvavo vakakomberedza chitsuwa cheTaiwan. Izvo zvinotevera kushanya kwemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi nemusi wechipiri kusvika nezuro. China yainge yamboyambira kuti rwendo rwaamai Pelosi rwainge rwakanangana nekuishokosva sezvo ichiti Taiwan idunhu rayo. Nemusi wechipiri svondo rino takanzwa komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira vezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekukurudzira mhirizhonga kana wokumbunyikidza kodzero dzevamwe pamberi pesarudzo dzegore rinouya, ichiti kuita kwakadai kunokanganisa budiriro neupfumi hwenyika. Asi vezvematongerwo enyika vanoteerera here mashoko aya kana kuti ndavana zvimiti munzeve? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgarivhume.
Chekutanga ndoda kuti on paper kana pa theory izozo zvakanaka nekuti ndo zvatinotarisira uye ndo zviri mubumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadzisi chakati chakati nechakati, but zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzwei, nekuti already tikese yaBishop Mashaya munyika vaive kumberengwa vakabuda ichiti Chamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inodo kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoinzwa sei.
Ndinotenda vanga rubume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangarifume munoti.
Zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichizviteedzerawo izvozvo. Sine nepolitics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvimanzi pano vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatiitawo even president wedu weZANUPF wamaikagwa ndozvavari kutaura kuti we want to have a peaceful election. SezANUPF mamiriro atakaita ndekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndiwo achabatsira kuti ZANUPF iwine next election, kwete kuti munhu atukwa kana kuti arohaiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndi veZANUPF yeti munhu iyeye haasi mastructure eZANUPF, munhu akazvimirira kana munhu ataurazvo. Zvinhu zvekuti ichaisa kuti makuru hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingati ZANUPF inopindira panyaya dzezvinhu zvakadaro nekuti ZANUPF ekuvaka nyika ari pachena. Vangarivhume navachamisa tikwatasa kuti ngavabatsire kuti nyika ivaekuti kunodaidza masanctions kunoinvita masanctions ari kutangarisa mfumo wenyika.
Ndinotenda vamuponda. Vangarivhume pindurai tinzwe, ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura, pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo a typical ZANUPF person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu weZANUPF and yet meeting yaari kubuda iri pachena, ari kuadresa meeting yeZANUPF kumberengwa akapfeke regalia yeZANUPF and zvaari kutaura is on behalf of ZANUPF. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndini ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and uye apedza kuti hamutisungi nekuti ndiri ZANUPF. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo, ringava dambudziko reZANUPF here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko reZANUPF nokuti ZANUPF ndo inokontrole mapurisa, ZANUPF ndo inokontrole ZEC, ZANUPF ndo inokontrole masabhuku inovarambidza kuti vashandidzane nevamwe. Dambudziko reZANUPF ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana. Inzwi ramuri kuona riri kupera nokuti I'm doing my people engagement, but kazhinji kacho tungachitodzingirwa nemapurisa kunzi tisaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndinoite meeting yakati yakati vanokurambidza ende tinayo evidence iyoyo and yet ZANUPF hainyoreri zvese izvozvo. Saka ZANUPF yacreate a situation whereby vaclose kana kuti vavhara democratic space. My brother Mpunda, you know kuti vanhu veZANU vari arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
They could not power over ZANUPF.
Vamponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuona ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvagawo neproblema. Unoziva izvozvo MDC, TCC, all these mapolitical parties maachina. Vanhu vekuti for the last 4-5 years hapana zvavanga vachiita to the people. Handikona like macity council vakambonzi varihanika vanhu vere veoperation but they have run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people they have nothing to sell to the electorate. Vanotanga kublema ZANUPF futi as I have already said and which we all know the president has been working very hard. Hamana zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kukoneta kukoreswa plant yekugadzira gasi zvekuti Zimbabwe self sufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri.
Asika vamuponda vakukonda ndokubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human Rights haina kutanga ZANUPF kuti ZANUPF ndiyo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we welcome that. It's not like vari kuti accuse isusu kuti tadai. What they are saying is because they know normally my temperatures anokwira yekuti vanhu people get excitable and vamwe vanotanga kutota zvinhu zviri unnecessary for politics because politics after all ka it's not chinhu chekuti tingatovengana kuti nina vangari vangatadzi kutaurana nokuti tiri mupolitics aiwa should be able to talk me and him, even though I have different views.
Avanga vari nengwe zano PF wa Gilbert Muponda, vari parunare muharare. Manzwa zvakare kubva kumutungamiri webato rinopikisa Transform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari zvakare parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk chewomen's round table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu tiri kutarisa zvakakoshera kuyamwiswa kwevana vacheche gore rega rega United Nations inocherechedza vhiki rekutanga remwedzi wanyamavhuvhu seiro rekukurudzira madzimai kuti ayamwise vana sezvo zvakakosha pautano hwavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi munokwanisa kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yamunopiwa nevoice of America tichitepfenyura tiri paWashington DC. Vanoda kutibata kana kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU PF vanoti zviri kutaurwa nebato reCitizens Coalition for Change ndezvemugodzi matsuro. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 4 kuNcwabakazi 2022 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZanu PF izama ukuthi abuse osebhuku lezinduna labo mliswa ukubana besebenzele iZanu PF.
Ibandla le-TCCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti lithi i-commission le kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Nxa kungayisikho okunye nje okomthetho sokuyikuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bawabeke ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sokuyi-contempt of court. So
umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami kumele abuyiselwe esikhundleni sokuba ngukhansila ka-Ward 3 lesokuba ngomsekeli kameya wakobulawayo. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti njalo lithi kumele i-commission ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-voter registration blitz. Zikhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla iziphathamandla zaleli bandla ezivalisa umnumzana Ian Makone lonkosazana Fadzai Mahere bathe baningi abantu abehluleka ukubhalisa ngoba amahofisi ekhomishini le ekhatshana lozulu. Ababili laba bathi njalo uhulumende kumele eguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ama-electoral reforms ngesiNgisi, ukuze ukhetho luka-2023 lube ngolukhululekileyo. Kodwa leli bandla lithi okudanisayo ikuthi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zalo. I-TCCC ikhuthaze njalo abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota njalo bavote ngobuningi kukhitshwa iZanu PF embusweni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
IZEC imadolonzima ngendaba yokubana ke abatsha berejiste ikakhulu ke emathawuni lasendaweni ezijeneyo across the country. So kuyinto ke esikhangeleyo ukubana fanele ilungisiswe ikakhulu ukubana ke kuvulwe enye blitz exercise ukuze ke abantu barejiste, ngoba even yona i-target ababeyifakile abazange beyifike. So thina njengenhlanganiso sikhangelela ukubana kulungisiswe indaba ye-voter registration. Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZanu PF izama ukuthi abuse osebhuku lezinduna labo mliswa ukubana besebenzele iZanu PF, kuyinto esingayikhangelanga ngenxa yokuthi thina siyakwazi ukubana ku-constitution yelizwe. Njalo ke lo ndaba zomba ngazo indaba yomkankaso kufanele ube indaba yamaphathi wonke yatshiyene akula ndaba ukubana ngowezanu noma ungowe-TCCC noma ungowemakambo. Sonke singabantu beZimbabwe kufanelanga kube lo muntu oyalisa ukubana ke ekhetha ibandla lakhe. So asikhangelelanga ukubana ke iZanu PF njenge-competitor yethu izama ukuabhuza izinduna labo mlisa, ngoba yi-institution yama-traditional leaders ofanele ihlonitshwe.
Njengoba lisithi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zenu, liza kwenzani pho?
Last week saqala ke ngeviki edlulileyo ukubhalela ke ku-Southern African Development Committee le African Union e Ethiopia Addis Ababa kubana bezwisisi kubana ke eZimbabwe silodubo mayelana la reforms lendaba ke eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokuthi lokhu kule bearing on the future elakusasa leZimbabwe ikakhulu sikhangela indaba ze legitimacy ungabona ukuthi ukhetho odlulela lamanye ama-elections esawayenzayo before ale nkinga yokubana-ke kuyaba kulo hulumende o-contested lokhu kule problem-ke ukubana nxa sesifuna ukulungisa umkhonomi le ndaba yokubana si-provide ama-services nxa kule contestation around indaba ye-leadership so konke lokhu kulungiswa ngokubana ama-elections ukhetho lube free and fair so I see onto ebenefita i-CCC yinto ebenefita amaZimbabwe nohulumende obuyayo ukubana-ke wonke umuntu ebelokusuthiseka mayelana lama-elections ke abenziwe so ukhetho fanele luyenziwe ngendlela-ke as open as transparent njalo as credible so yikho si-engage lama-regional players labanye abantu njalo leZimbabwe ukusebenza labanye abantu bonke aba-interested on the democracy of our country ukubana silungisise-ke indaba yokutshontshwa kwama-elections le ndaba yokubana-ke kube lo hulumende ongakhethwanga ngabantu
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lokukhulunywa yi-CCC. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana. Umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami yena owasuswa esikhundleni sokuba ngukhansila ka-Ward 3 lesokuba ngumsekeli kameya wakobulawayo kumele abuyiselwe ezikhundleni zakhe. UJustice Martin Makonese wenze isinqumo lesi namuhla. UKambarami wayemiswe ngumthethwandaba ukuba ngukhansila lokuba ngumsekeli kameya ngenxa yecala lobusela ayeletheswa lapho afunyanwa khona emsulwa. Ngemva kokususwa kwakhe, umnumzana Kambarami wacela ukuba udaba lolu luhlolisiswe inkantolo ye-Supreme Court, yona eyanquma ukuba isinqumo se-High Court sasingelasisinto. Wabuyela njalo emthethwandaba wavimba ukuba kwenziwe ukhetho lwe-by-election ka-Ward 3 lonyaka. UKambarami uthi uyathokoza kakhulu kulandela ukwethula kwesinqumo sanamuhla lesi.
Njengoba lisazi nje ukuthi i-Ward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama-by-elections ngodaba lokuthi ama-cases ami ebese-court engakapheli so namhla kunikezwe i-judgment ngu-Judge Justice Mabhiwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 i-Supreme Court yayi set aside i-judgment eyayiyenziwe ngu-Chief Justice Mabhiwa eyokungikhipha ku-position eyokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyela ekhanselini kwangathi kulokuxabana ikhanseli ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami ngabuyela njalo e-High Court ngafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami
ye kuyo phambili ubona zani baza kubisela khona ngale khanseli kumbe kuyahamba njani njalo nqabe kubisela uyangena khona ngale ukubandla liphi ukusisisi kumbe kubadlala khona kudala
isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court ukubuyela ngiyabuyela ekhanselini nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi ekhanselini sokungathi sokusiba lokuxabana lokhu kuyabasebaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla awe-court sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo but ngiyananzelela ukuthi ekhanselini kulama legal departments ayiwo advisor i-council ukuthi
this is the right position. Nxa into sesihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I-council ayisiyo briefcase business, i-council yabantu and ilandela i-constitution yelizwe. So bayakuzwisisa khonokho ukuthi kwenzakaleni, but njengoba nisitsho nje ukuthi nxa kungasikho okunye nje okomthetho sokuyiwukuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayawabeke ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sokuyi-contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakubulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngokansila ka Ward 3 njalo ungumsekeli ka mayor wakobulawayo. Kusenjalo umthethwandaba we High Court eHarare namuhla ukhulule umholi wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obet Masaraure ngemali yesibambiso ibail. Umasara ure ubhekane lecala lokuvimba isandla somthetho kanye lelokubulala, kodwa uyawalandula lawa macala. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo, njalo ezinye zalezi mpahla zithengiswa ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kahle ngithi lapha isimo sibi kakhulu ngapha. Siyababona osomabhizinisi babiza intengo yempahla zabo ngemali yedola leMelika bengafunila kancane ukuthatha ama-bond notes. Ngeqiniso akusikho uthanda kwabo, ngoba imali yakithi iwile njalo iwa nsuku zonke. Khangela iyawa viki zonke ngolwesibili ngemva komkambo we-Reserve Bank i-auction. Pho osomabhizinisi uba bengasebenzisa leyo mali bengaya ngaphi, bewode ngani, ngaphi, njani?
Lokho kungabe kusitshoni kubathengi labanini bamabhizinisi?
Lobu yibuzima obumelana labathengi. Kukanti labanini bamabhizinisi baphakathi kobuzima obungaphezulu. Yebo semabhizinisi abalalungelo lokuthi lokukwenza lokho, kodwa umumo esikiwo siphakathi kwelitshe lembokodo. Ngoba umphathi ntambo kahulumende wezemali uthi kakukho emthethweni, kodwa isimo esikhangile akekho loyedwa ovumelana kumbe kumvumelayo uma esebenzisa ibhondi eliwa nsuku zonke. Bayakwazi lokho. Lapha ngokubona kwami okungenziwa kuphela ukuthi kuvunyelwane kusetshenziswe lelo dola leMelika. Ngapha kulungisiswa lokho kubangela imbangela xathi yokuthi elakithi ibhondi lakithi liwe kangaka kuyini. Kufanele kube kusazakala kumbe kubonakala, ngoba ilizwe leli labantu abakhangeleyo abaqeqetshileyo, umphathi wezemali ukhangele, kodwa ukwalela abantu lokhu lingakwenzi, lingathengisi ngale imali yena ebona ukuthi eyakhe imali la yesikhwameni sakhe kalayo ngenxa yokuthi ivele izifele. Kakulungisiswe lokho, yiyo indlela kuphela engaphumuza abantu lelizwe lijikame kwezomkhonomi.
Umnumzana Austin Nkomazana ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube wenze umhlangano labo somabhizimusi namuhla lapho achasise khona ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe. ku Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela inkuthazo yokuqhakatheka kokumunyisa ingane ivele likamama phansi kohlelo lwe World Breastfeeding Week olunanzwa lonyaka emhlabeni jikelele kusukela mhla ka 1 kusiyafika kumhla ka 7 kuyona le inyanga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lithi kalisekele ngitshola kancane imizamo yokuguqula umbuso waseTaiwan ukhona okwamanje ikakhulu kusetshenziswa udlame. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken utsho lokhu esemhlanganeni wenhlanganiso e-Association of Southeast Asian Nations owenzelwa kwele Cambodia. Umlawuli wedale lephalamende lasemelika u-US House Speaker Nancy Pelosi uhlangene lomunye wakhe wokwele South Korea u-National Assembly Speaker Kim Jin-yong esikolweni salelo lizwe i-Seoul namhlanje kuhlandla lakhe lesine lokwethekelela amazwe awezekazi e-Asia. Ababili laba bavumelene ukuqinisa umsebenzi wokubambisana uvimba ukulungiswa kwezikhali zombhubhiso ezenuclear nele-North Korea. Idale lephalamende ele-Senate lakwele-Melika libika ukubana liyasekela ngokugcweleyo ukwamukelwa kwele-Sweden lele-Finland ukuba ngamalunga enhlanganiso e-North Atlantic Treaty Organization NATO. Amalunga awe-NATO avote ngobuningi esekela leli nyathelo ngaphandle kwelizwe elilodwa kuphela. Ukusobala ukubana inhlanganiso ifuna ukuqinisa umsebenzi wokumelana nele-Russia. Ngemva kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane eyodwa kudlakela olwaba khona kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2007 kwele Kenya, lelo lizwe lithi seliqinisa umsebenzi wokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku itechnology ukuze kungabi lokuqelibezela kukhetho njalo impumela yalo ingabi ngephikiswayo. Ukufuthela nakubikwa lokhu kuqhubekela phambili kwele Senegal ngemva kokhetho lokudinga umongameli elizweni lelo ngempelasonto, impumela yalo elokhu ingakaziwa kuze kube manje. Umanyano wamabandla aphikisayo azibiza ngokuthi yewe askani we coalition kanye lomanyano obusayo owe-Beno Bok Yaka coalition wonke athi anqobile lolu khetho.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isanda kubika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million abahlole amagama abo kuluhlu lwe-voters roll. IZEC ithi uluhlu lolu lulabantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Kulabanye abathi kabazihluphanga ngokuyahlola amagama abo ngoba ukuvota akubancedi ngalutho. Kulabanye njalo abathi kabala maphepha okuzalwa lokunye okufunakalayo nxa umuntu ehlola igama lakhe kuvoters roll kumbe ebhalisela ukuvota. Kulabakhala ngomango okumele bewuhambe ukuze bayehlola amagama abo. Bakhona njalo abakhala ngokwenza kwekhomishini le abayicabangela ukuthi idlelana lebandla elibusayo elezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Michael Mdladla Ndiweni ocubungula ezombusazwe lo mnumzana Thandazani Moyo okubandla eliphikisayo ele Freedom of Rise Under Sovereign. UNdiweni usungula lingxoxo.
Vele nje abantu indaba zokhetho kazikho kumasiko ethu engathi is aso culture yethu. kwenjalo. So abantu abanengi into abayithathela phezulu babayifundisa sebadala. So yinto okumele umuntu abe ngathi uyayifunda semncane. Bona nokuqala vela so culture yethu. So abathi ngesikhiwa irresponsible citizenship. Kayikho okwesibili sesakhangela ke in terms of i reality on the ground. Okunye ukuthi abantu babengala information enileyo ukuthi kulento njalo yenzakalayo. Uyathola umuntu edinavela angkwazi ukuthi kule voter inspection kasitshelwanga. So indlela zokuxhumisana labantu ezikahulumende ziyabe zingafinyelela umuntu wonke ikakhulu abantu abasemaphandleni ngoba kwezinye indawo imitshina njengamaradio kayibambi imbiki iyaphuza ukufika. So okunye kwakhona okwesithathu ikuthi ezinye indawo ziyabe zikhatshana umuntu kuyamele agade abhadale imali ethizanyana kakhulu emakhaya futhi kumbe agade kumbe aqumuma ngenxa ye-3-4 Ks esiye esikolo esiya-checka ibizo. Abantu abaningi angeke bekwenze khona lokho. So ngomnakano wami mina nginakana ukuthi kumele kwenziwe kube lula, akulungiswe into ze-connectivity ukuthi umuntu ezidlayela emakhaya angene efonini yakhe akhangele ibizo lakhe, kungadingi ukuthi umuntu azahambe umango esiyakhangela ibizo lakhe. Ngibona ngani yizi zinto ezibangele ukuthi abantu bebe balutshwana sibili.
Moyo ngena khona baba.
Abantu kahle kahle ngabakachazelwa kahle ukuthi utshintsho luzokuba njani. Njengoba ngikhuluma lawe Dube, ama-politicians kumbe laba abazombusazo mabefika ekhaya bathi ngivotelani, ngivotelani, kodwa abachasisi ukuthi why kumele abantu babavotele. Then kulabantu labana aba-understand ukuthi yebo kumele ngivote, but bazibuza ukuthi kumele ngivoteleni. Bagcine bengela answer laphana ukuthi why kumele bevote. So isizathu sokuqala leso. Esinye isizathu sesibili futhi iludlakela. Yazi ukuthi ekhaya ngike ngathi mina ngiqalisa ukungena kwezombusazwe ngezwe family yami yonke isithi wena sifuna ukufa. So anything that has to do with ipolitiki kumbe engathi ngumbusazwe vele ngathi uyikufa ekhaya. So konkani ukwesaba umuntu ethi why kumele vele ngisihluphe ngento ezizambulalisa. Bavele bakweke. So kumele sikhiphe ukwesaba ebantwini bakithi, sibenze beunderstand ukuthi ukuvota kayisikho ukuba yisitha sikahulumende, njalo kayisikho ukuba yisitha somunye umuntu. Kahle kahle lilungelo lakho. So kumele kube le mfundiso Dube edabeni lwelungelo labantu. Abantu ngine problem lama organizations amaningi ahamba eZimbabwe ethi thina we are fighting for human rights. But you don't fight for human rights without educating about the very same human rights. Abafundisi ukuthi ilungelo lakho yilipi. Umuntu uthi ngizolwela ilungelo loluntu mina ngingalazi ilungelo lankhona. Baye kumele ungilwele. So kumele sifike ezingeni lokuthi ngoba abantu bakithi bengela exposure njengoba babe sekuchile ukuqaleni. Kumele thina silethe i-exposure emaphandleni elupane. I-exposure egwelutheni enkayi. I-exposure embalibali.
Sikhulume nabantu. Kulabanye abathi kanti vele zavotelana.
Ungakhangela even emadolobheni ngendlela amadolobha aphathwa ngayo. Kulento eziningi esezithi senza abantu besho ukuthi kusavotela lokhu okwenzakala kathesi. So okunye nje yikhalipha. Okunye futhi ukuthi ukuhlanganisa ukhetho vakadube lo mfowethu lapha ngizongaluthenga umoya. Ukuhlanganisa ukhetho esithi harmonizing elections kwenza ukuthi abantu bakhohlwe futhi ngokuqatha kokuvota esigabeni sabo esingathi local government election. So khangela phela phezulu ngale sebebutha yonke imfucuza. Ingangena leyo mfucuza ke sisiyenza izinto ezingaqondakaliyo esokuthiwa ke ukuvota kusinceda ngani, khangela ukuthi idolobho linjani. So mina ngomnakano wami kumele kwehlukaniswe ukhetho luka president ne-local government ukuze abantu bakhangele bachwayise kahle abantu abavotelayo. Kodwa futhi okumqoka ikuthi yona inhlanganiso ebambe ezokhetho abantu bakhala ngayo. Lokho angisi kufihla, abantu bakhala ngayo bayayisola ukuthi ayenzi kahle kwezinye izinto. Uyabona a lot of stories coming about inhlanganiso ebambe ezokhetho. Even konkhana ukuthi kungavota sokuye ema-court, which is actually is the consist after all ukuthi kuye ema-court nxa umuntu engasuthisekanga. Okunye futhi okubangela into abantu bagcine besebe luza ukwethemba indaba zokhetho. Ngiphinde ngathi ekuqaleni ukuthi okunye futhi abanye abantu ukuze bengaphatheki ekhethweni ukuthi vele abalazithupha zokuthi balokhuze bayibhalise ukuvota.
Izeki isingo yokuthi umntwana uyabe engurefli ubaba edlala egrawundini. Bese kuthiwa umntwana ajaje kuhle, hayi baba lapha unyathela umuntu kakube yi-penalty. Angeke avume. So inkinga esilayo ukuthi asisela Zimbabwe Electoral Commission sesile zana uPF Electoral Commission inhlanganiso elwela ilungelo lezana uPF inhlanganiso ephusha iagenda yezana uPF. So ukuthi abantu begcine bengavotanga bayakhalala ngoba ukuvota kwangkhona lokungavoti kusuka kube into eyodwa ehlangene basuka bakubone njengathi kuyafana.
Umnumzana Thandazani Moyo ngoye bandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign. Ubexoxa endaweni lo Michael Mdladla Ndiweni ocubungula izombusazwe belo Gibbs Dube we Studio 7. Abahlala ezindlini zekhansili yakobulawayo ezingamashumi ayisikhombisa sebente elokishini elidala lakobulawayo elemakhokhoba bathi lokhe bekhulumisana lomasipala ukuze bengaxotshwa kulezi zindlu. Umasipala ubikwa esithi izindlu lezi ngeze zisebenzi zakhe. Ugeina Gumede weStudio 7 uxoxelo kansila wemakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda.
Yebo kambe ikansili yakobulawayo ibisinike ama-eviction letters abahlali base-BNC compound i-compound ekansili etholakala kuward 7 makhokhoba. Abahlali laba kudala behleli lapha abanye ngama-pensioners awekhansili isebenza zokusebenzela ikhansili, abanye ngabafelokazi abathiywa ngamadodabo ayesebenzela i-city council, abanye izisebenzi zekhansili ezitholakala phakathi lapho. Ngamafithane ngingathi-ke yikho engingawuveza nge-DNC compound le etholakala kwa-ward 7 makhokhoba.
Manje sebexotshelwani laba bantu ku-BMC?
Right. Ikhansili yakobulawayo ithethe isinqumo sokuthi kumele ikhangelisise yenze ama-premises e-audit kwaziwe ukuthi abantu abahlala kuma-properties akobulawayo ngobani, njalo bahlala njani, njalo bangobani. Lokhu bekudalwe yikuthi nxa ikhansili inanzekela izisebenzi eziningi ezikhona khathesi ezi-city council ziyakhala zithi kazilandawo yokuhlala, zidinga indawo yokuhlala njengoba i-council ukwazi ukuthi i-council yakobulawa ibhadala ama-workers ayo i-RTGS le engathengiwe. So izisebenzi eziningi zase-council bezigcwele ukuthi hayi i-council ake nilizwe lani izikhalazo zethu ukuthi njengoba lisibhadala siyafuna ukusebenza kodwa imali yokuthi siye emsebenzini asisakwanini. Ake ngilani lisidingela okuyindawo ukuthi singacatshise amakhanda lapho esingasozisigade khona imthova, lapho esingasozisaba seduzana khona lapho emsebenzini lapho esisebenza khona. Yikho-ke isinqumo le ikhansili yagcina isidinga isidinisisa ukuthi kanti labo abantu bakhala kangaka singabasusha ngathi, njalo singenze njani ukuthi sibasize.
Manje kuzathiwani-ke lapha, baza kuya ngaphi? Njalo bona bathi besabela ukuthi kuzaba lokubola okuthize, bengahamba bebizwa ikhansila behamba bengamunye lomunye, bathi bona bafuna ukuthi babambane bahambe bendawonye. Liza kwenzani ngakho khonokho, njalo le khansila ithini?
Yes, kambe indaba engasilula ukuxazulula, njalo indaba elula ukuthi siyithove njenge-city council, ngoba nxa sinanzelela labo abantu i-council ethi ngabaphumi ngabantu ababeyisebenzisa i-city council. So kuyindaba
Councillor kaward 7 emakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.